Manager wachiwandireva Clyde Musonda nasi vaudza vatorive nhau kuti WBC yapachiwandire mukana wekuti arwire bhande reWBC International iro riri maoko Ayuvraj Singh anobva kuIndia.
Fight yatakawana yakuda kwachiwandire ari kutamba kwafiti Silva kuAustralia. Ari kunotamba akachallenja build the international world international boxing council title ya aka challenge paka akutama nemusana anobva kuIndia anonzi Yuvraj Singh uyo wachasangana naye.
Vamusonda vanoti bhande iri rakakosha nekuti Chiwandire akaritora anowana mumwe mukana wokurwira bhande repamusorosoro reWBC regoridhe.
Bhazi bhande riri nouremu nokuti ndere pasi rino rose asi riri inhamba 3 muorganization yeworld boxing council. Sokuti kana achinga arwina bhande iri achawanazve mukana wokuzorwira bhande rokupedzisira reWBC.
Gori rapera Chiwandire akamborwira bhande regoridhe iri asi akakundikana kuritora mushure mekurohwa nemapoints naYemilet Mercado wekuMexico. Chiwandire pachake anoti atotanga kugadzirira zvakasimba kuti akunde.
Yeah, I can't promise you much. Mexico and
izvi zvatsivirwa nemurairidzi wake Tarisai Ponde anoti panosvika zuva remutambo vanenge vatodarikidza gadziriro yacho. Vamusonda vanoti vane mavhidhiyo asing achirwa ayo varugaroona naChiwandire kuti azivisise marwiro emutambi wekuIndia uyu.
Pamutambo uyu ndakakwanisa kuongorora musana wachanga achitamba naye ndikatarisa nematambiro anoita musikana wangu ende uyezve pamaratings musikana wangu atori panumber 10 iye ari panumber 41 saka ndinotarisira ende ndinovimba pamutambo uyu tichange tichikunda.
Mutambo uyu uriko musi wa15 zvita kuAustralia uko kuna vana muzvina bhizinesi vari kushambadzira nekudira mari mumakundano aya. Chiwandire akaita mukurumbira apo akaenda kuZambia ndokunorova Catherine Piri nekutora bhande reWBC reuremu hwesirivha. Akadzivirira bhande iri nekurova Zulina Monos wekuMexico izvo zvakamupa tikiti rekunorwa naMercado wekuMexico zvekare. Chiwandire ndiye mutambi wechipiri muZimbabwe kutora bhande reWBC reuremu hwesirivha achitevera mutsoka dzaCharles Manyuchi uyo anoti ave kuda kuregedza zvetsiva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.